Apple Zip TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafanira kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalari zvedu, vaine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars.
Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti pari zvino inotambira mari yapiwa nehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi.
Imari isingakwane dhata, kutenga dhata mwedzi wese rewifi rinoda 4,360 wozwa wedzerwa 3,600 zvichidzokera kubasa. Unenge uine dhimoni rechirombe ukaona uchidzokera kubasa pakadaro.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira.
Nyaya iyoyo yakazotungamirira kuti vaproduce rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti tisarozo zvatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti semakereke tisimuke zvinosimba zvine simba zvisina kutya.
Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano guru revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti varairidzi vachadzokera chete kumabasa kana vapiwa mari yavo yemwedzi uno uye mabhazi kana zvimwe zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuenda kumabasa. Mutsamba kuvatori venhau iri mumaoko eStudio 7 mushure memusangano wakaitwa nezuro, ZIMTA yakati kana izvi zvaitwa varairidzi vanogona kuzodzokera kumabasa dzimwe nhaurirano dzichiitwa musi wa 16 kukadzi usati wasvika. ZIMTA inoti inotambira hayo kupindira kwemutungamiri wenyika kuti vawedzerwe mari nekupiwa zvimwe zvekuvarerutsira kunyange havo vari kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa. Hurumende yakawedzera mihoro yevarairidzi nezvikamu 20 kubva muzana uye kuti imwe mari inosvika zana remadhora pamari dzavo vaipiwe iri mumadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti pari zvino vari kumbotambira mari iyi asi vachiti nhaurirano nehurumende dzinofanira kuenderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafanira kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalari zvedu, vaine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars, vati izvozvo vaizozvikwanisa kuti zviita muna April. Saka isu takaona April yari kure, ndosaka takati ngavafanira kutipa mari yakadai.
Sei muri kuti zvakakosha kuti mupiwe mari nemadhora ekuAmerica?
Takadaro kuti tipiwe maUS dollars nokuti munoona kuti maUS dollars tikapiwa zvinotibatsira kuti mari iyoyo inokwanisa kutenga, tinokwanisa kungoitambira ichitenga. Zvasiyana nepaya patinowedzerwa maRTGS akawanda pekupedzisira topedzisira chitadza nekunototenga nokuti US dollar inobva yakwira, nokuti zvese zvekutengeswa nemaUS dollar saidza unonzi bhadhara US dollar kana kuti zvinomultiplywa kuti zvienderana neUS dollar. Saka izvozvi zvitazvona zviri zvinhu zvekuti zvinogona kubatsira uyeje kana ukatambira US dollar ukanzi une 100 unenge une 100 zvishuwa asi ukanzi nasi bond une mari yakati mangwana rinofuma risisina value.
Vamwe masangano ari kuti haana kunge asumwa nezve nyaya dzamuri kutaura idzi asi zvakambozewa here
izvi zvinhu zvakadiscusswa muNDNC tikanga tambosvika pakuti tanga tatadza kuitirana zvachose asi takazenge tichivaonesa kuti honaika kana munhu akatambira mari yakati tikazoiisa kuUS dollar neofficial rate inoita mari yakati uyezve isu hatikwanise kuona mari kuofficial rate saka zvazvinoreva ndezvekuti kana yaakuparallel market inenge yakuita mari yakati vakazvionawo kuti yakanga iri mari shoma shoma isina kwanise kuti vanhu vave kubasa saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanetsa ndechekuti kune varitotadza kuya kubasa izvozvi tiri kuona effective date racho ravharanzi March isusu taiti isusu fanoona zvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March saka ipapo ndo pamwe patinetsa.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Blessing kuti havasi kutambira mari yavapiwa nehurumende iyi.
Muripo watapiwa nehurumende uyo we20% yandi yawedzekwayo hatina chatiotambira pazviya 20% yepasina panoramba pasina chiripo murayiri dzanga achitambira 18,000 wonzi woyo wapiwa 20% tirikuti awedzerwa 3,600 RTGS.
Asika hurumende iri kuti atsunya arwa
imari isingakwane data kutenga data mwedzi wese rewifi rinoda 4,360 mwedzi wawedzerwa 3,600 zvichidzokera kubasa unenge uine dhimoni rechirombe ukaona uchidzokera kubasa pakadaro saka varayiridzi havana madhimoni akadaro havana basa ravachadzokera tinonzwawo kushishidzirwa nekubvundutsirwa kunotaurwa kuchinzi no work no pay hai isu tiri kuti taane makore mashanu tichishanda tisina pei yatawana tisina muripo watawana zvinotaa kuti uno pei no wega hakuna basa ratichaita kana vachinge vasati vagadzirisa nyaya iyi kwatasvika kwandope kupedzisira kuchapedzisira nyaya iyi hurumende kana ichinge isati yaisa 540 ichitangira musi wa 1 january birthday to january 1 hakuna munhu anowanikwa muzvikoro
asika hazvisi zvekuti here apa panorwanzo uswa ndo hunotsokodzerwa vana vechikoro havasiriwo here vanozosara vave parumananzombe
tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa vana vedu nemukana wekudzidza tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa generation yese vamwe vachadzimara vakuita madrugs nevachaitumereni zvekuti hurumende yavaemazoni munangagwa ngaikurumidze kuita nekuchimbidza igadzirise nyaya yenhuna yematicha zvikoro zvedu zvivhurwe vana vadzokere kuchikoro titine kukurumidza zvikoro zvedu zviwanewo maeducation recovery grants kubva kucovid-19 zvirikavhe nekukasika tibate basa vana vadzidze vafata
mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization neZulu rakazivisa kuti kusvika pari zvino mhando yeCovid-19 yeOmicron yauraya vanhu vanoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva zvayatanga munyika zhinji kusanganisa America neZimbabwe chirwere ichi chiri kunzi chiri kudzikira asi nyanzvi mune zveutano dzinoyambira kuti chirwere ichi chichamboramba chiinesu kwechinguva vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti vanhu vasafurirwa nekudzika kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi vachiti chinogona kudzoka zvakare sezvachagara chichiita nguva dzose. Dr. Madzorera vanoti vanokurudzira hurumende kuti panguva ino chirwere ichi chiche kuratidza kuti chiri kudzikira inofanirwa kuramba ichikurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yose yokurwisa kupararira kwechirwere ichi.
COVID-19 tinoiziva kuti inombove ichiwanda, youraya vanhu vakawanda, yodzikira zvakare, yomboita kunge yazorora, yozomunyuka yava rimwe variant, vanhu vofa vakawanda, yodzikira futi. Macycles aya takwaziva. Saka chikurudziro chedu kuhurumende zvino tiri panguva yokutora mafemo yatapiwa neOmicron. Hurumende ngai rambe yakasimudza gadhi yayo kuziva kuti chirwere chongogona kudzoka anytime zvichida chaiva imwe variant yotanga kukataza vanhu futi. Saka matanho atinawo zvino akakwana. Hurumende ngaisimbisise kuti vanhu tingoramba tichiita mask up, social distancing, tichigara kure nakure, nyaya yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitizer, nyaya yekuavoida masuper spreader events nezvakadero ngazvirambe zviripo. Masuper spreader events tinoaziva. Zvino nguva yatiri inoi tofanira kunyanya kuchenjerera mapolitical rallies. Inogona kuve super spreader, inogona kutanga kuspreader imwe variant nyowani kana yauya. Ndo zvatokurudzira hurumende zvino pamazuva edu anaya. Takambozorora mbichano kubva kuCOVID-19.
Chinokonzera kudzika uku chii, Dr. Madzorera?
Konzero zvokudzikira kwemanhamba evanhu vari kurwara nekufa neOmicron variant yatinayo iyi zvakawanda. Tofanira kuzvisa mubhasiketi rimwe chete. Togona kusanzwisisa kuti chikuru ndechipi pane chimwe, asi tofanira kugamuchira kuti zvikonzero zvacho zvakawanda. Chokutanga chandingataura ndechekuti izvo natural life cycle yeCOVID-19 takaiona kubvira patakatanga nevariant yokutanga. Inove ichikwira yombouraya vanhu vakawanda, vanhu vakawanda vachirwara, yodzikira, yoita kunge yatonhora, yozosimudzira futi yava imwe variant, yozodzika futi, yomboita kunge yatonhora, yozokwira futi. Saka cycle iyoyo tinoiziva. Zvino tiri muresting phase. Tichambozorora, tiri kutura mafemo. Ngatiregei kunyanya kutura mafemo nokuti tinogona kuvhungiwa neimwe wave tisati tanasa kuzorora. Saka ndochokutanga natural life cycle. Chechipiri, immunity yatakapiwa neOmicron yakawandisa. Nokuti izvo vanhu vazhinji vakarwara, population huru yeZimbabwe yakarwara neCOVID-19. Vamwe vairwara vasingatombonoripote kumakliniki, vasingatestiwe. Saka vanhu vakarwara vakawanda sterei kudarika vanhu vakatestiwa nevakaripotiwa mafiga edu atinowanayo. Izvo zvakabetsera kuti vanhu vawane immunity. Even immunity kune mama variants eCOVID-19 achauya. Tinovimba kuti izvo population yedu yava neimmunity iri pamusoro. Totenda mild disease yataiwana kubva kuOmicron yakabetsera zvikuru kuti vanhu vazhinji vawane Omicron vasingafi. Chechitatu, mamezhas ataa tichingotora iwa yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitiza, hygiene yakakwana, nyaya yekupfeka mamask, nyaya yekusamira pedyo napedyo, yekusaungana mumba yakavharwa isina mawindo, isina kuvhuvhuta kwemhepo, kuavoida masuper spreader events, zvese izvi zvakabetsera. Ende yokupedzisira yandingati izvo, hatisati tanasa kuziva effect yayo, inyaya yevaccination. Nhomba iri kubayiwa vanhu iyi ine kakubetsera kayakaita, nyange tisati tasvika mafiga atinoda ekuti izvo vanhu vanovhaccinatwa vave 10 million asi 4 million vakavhaccinatwa ivavo vane kaadditional protection kavanopa mubhasiketi redu reprotection muZimbabwe. Saka ndo zvandinoona zvakabetsera kuti izvo mafiga eOmicron adzikire panguva ino.
Hazvigoni here kuti tingangoona fourth wave pamasvondo anotevera ava?
Munamato wedu watinawo ndewekuti izvo immunity yatakawana kubva kuOmicron itiprotekte kubva kune mamwe mavariants ese achauya. Asi tinozviziva kuti izvo vhairasi iri rinomuteta, rinochinja-chinja unhu hwaro. Saka rogona kuuya yaimwe variant inogona kuescapa immunity yatagara tinayo. Saka ngatigarei takatarisira imwe wave yeCOVID-19. Kuitarisira zviro tiri kuida, asi kureva kuti izvo tinogara takachenjera, tichichengetedza unhu hwedu neutsanana hwese hwatava tichitaura kuti tiprevent. Ngatiregei kuita kwatingati pachirungu let down our guard. Torara hope. Aiwa, ngatigarei takasvinura tichiziva kuti anytime chogona kuputika futi.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Batanidzwa wevatungamiri vemasangano emakereke weZimbabwe Heads of Christian Denominations uriku kuruzira vezi mtemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo dzemabai elections kusvika sarudzo dzaitwa musi wa 26 kurume uchiti vanofanirwa kushanda vasingasarudzi vanhu vatungamiri vemasangano emakereke ava vari kukurudzirawo mapato ezvematongero enyika kuti asiyane netsika yekukurudzira mirizhonga mubatanidzwa uyu une vatungamiri vanobva kumasangano emakereke anoti Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, pamwe chete ne Union for Development of Apostolic and Zionist Churches in Zimbabwe. Vatungamiri ava vari kukurudzirawo runyararo kubva kumapoka ose ane chekuita nesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Bishop Anselimo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International uye vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny avo vanoti kurudziro iyi ndiyo yavari kufamba nayo sesangano.
Kuti gwaro iroro rabuda rinokurudzira vezvemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo nokukurudzira vemapato kuti vasiyane nemvonga mupopoto statement kana kuti chinhano position isu yatinobvumirana nayo zvakasimba nokuti ndonyaya yatagara tichirwisana nayo semakereke seZimbabwe Divine Destiny inyayawo zvakare yatakakurukura neZimbabwe Heads of Christian Denomination mugore rapera nyaya iyoyo yakazotungamirira kuti vaproduce rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti sarudzo dzatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti semakereke tisimuke zvinosimba zvine simba zvisina kutya.
Chii chasvitsa kuti gwaro iri ringe richiburitswa?
Statement kana kuti gwaro ravabudisa irori riri kupfuurira mberi nezvinhu zvataigara tichitaura uye zvatinoramba tichisimbisisa zvokuti hurumende inotungamirwa naMnangagwa iyo yaimbwa pasi pavaMugabe ihurumende yanga ine tsika uye ichine tsika yokumbunyikidza kodzero dzavanhu uye nokuita yatinoti muchirungu selective application of the law. Saka tiri kuti mumasarudzo ari kuuyaya izvozvo ngazvipere nokuti vemakereke hatiri kuzomira takangotarisa zvakadaro zviitika.
Tinoona kuti gwaro iri harina kusiyawo vezvematongerwo enyika avo vari kukurudzirwa kuti vasiyane nenyaya yekukonzera mhirizhonga. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Muchaona kuti mapurisa edu kana kuri kwekuti zvavo vada uye kuri kwekuti havasi kumbunyikidzwa nevematongerwo enyika zvikuru sei kubato riri kutonga rezanupiefu, mapurisa edu anogona kuita basa ravo nemazvo. Ndo maka muchiona kuti kana pane nyaya dzinenge dzaitika dzisinei nepolitics, mapurisa anokubatai nokuchimbidza, vanoita basa ravo nokuchimbidza. Asi zvikangosanganisa politics chete, vanobva vadududza maoko avanobva avatait. Saka isu tiri kuti vematongerwo enyika ndizonyanya dzakanyanya ende zvikuru sei bato riri kutonga ndava ndondo rine masimba ekuita kuti mapurisa aite zvaanofanira kuita. Saka tasvika pachinhano ichacho tichiziva kuti vematongerwo enyika vane chikamu chavo munyaya dzekukonzereswa kwemvonga mvonga muZimbabwe.
Munoona here mapoka iwaya achitambira kurudziro iyoyi iri kubva kumakereke?
Ndoda kupindura mbvunzo iwo pahuviri. Chokutanga, iya zvinogona kuvanetsa vamwe vavo nokuda kwechikonzero chekuti vamwe vavo vari kubudirira kana kuti vakabudirira kana kuti vanoita kunge wahwina musarudzo vachiraidha neviolence yavanenge vakonzeresa. Saka vanhu vanuna vapfuma zvikuru sei nokuvapa zvinzvimbo nekuda kwekushandisa kutya kwevanhu nekushungurudza kwavari kuita vanhu. Saka nokuda kwaizvozvo zvingangonetsa kuti vanyatso zvigamuchira uye nokuzvita ndavanhu vangoziva kuti pavo politikali panenge papera. Asiwo Mwari vari kusimudza mhepo iri kufufuta munyika yeZimbabwe, mhepo yekuvandudzwa kwevanhu. Pane vanhu vatiri kutaura navo, pane vezvematongerwo enyika vatati tichanda na wuma community zumo varikula tina kuta alacha ishe kushandiswa nima politicians kuhumbunikiza kuzereza vanu kufuliza ne funga mpopoto saka tinudavina kuta ababa kunyangu iwamwe vatu ukutangwa nataura kunyangu wakadabuzo fura mbirine violence asivacha shaya vavano shandisa kushunza kadaro shitike
Bishop Anselmo Magaya vyakeleke ye Grace Ablaze Ministries International uye vane mkuru we Zimbabwe Divine Destiny vari paro nare muharare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimbabwe.com rinoti varairidzi velupani State University vatangavo kuramwa mabasa vachiti havasi kubhadharwa mari yemihoro yavo sachigaro vekomiti yevashandi vajavulani mpofu vanoti varairidzi havana mari yekushandisa naizvozvo vachaenda kubasa chete kana mari yavo yemihoro yaiswa mumabhanga avo mukroniko mune nyaya inoti Zimbabwe yakatarisana nemadutu mpengo matanhatu mwaka uno wemvura usati wapera. Munewsday mune nyaya inoti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vari kuimbisa kupa vagari vemuHarare magwaro eZimba senzira yokunyengetedza vagari veguta iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo dziri kupfupidza musarudzo mwedzi unouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamutaura pamusoro penhau yemukomana ava ataura apa akachitika nzei tiri kuona vamunangagwa nebudiriro iwe mwana wako chacha haasi kuenda chikoro utarisa kuti une budiriro nokuti chanzi kwagadzirwa mugwagwa wakamboita seuri munhu rudzii chaicha kuti unofarira mugwagwa zvosingafariri chikoro chakuti mwana vako mangwana aite zvinhu zvine future undofara kuti nokuti ed agadzira mugwagwa mugwagwa muri right nofarira ZANU PF kumunoenda nokuti vanhu vanoda ZANU PF havana chikoro kubva kuna mupuresidendi kusvika kunana ava purezidendi wacho hatina kunadzidza vice purezidendi haana kudzidza iwe wacho urikutaura hauna kudzidza kana anenge ari nditsvaka vanditsvaka vanotsvaka ndiri pano ndozvine madzikoba atiri pano saka anongonditsvaka ndiri pano
mangwanana washamarira newateereri tiri panhau yematicha maticha tovakombera kuti varamba vakadzvanya takavasapota chaizvozvo sevabereki kwete izvozvo zvekuti kana watanga streke yauzoona hwane hwana akudzokera kuchikoro aiwa nyasoitaiwo chinhu chimwe chete chinangwa chimwe chete mese muuraudza kuti mune nzara saka nzara yenyu ndaipedzwe nekubatana kwete zvekuti kutozoona rimwe union yakuenda kubasa imwe ichisara iri pastreke hazvishande izvozvo itai mese maunion streke mese moona 1 week chaiyo mune mapiwa mari yenyu zvakanakata piwai mari muite basa sebasa kwete zvekuti munoshanda minenzi ticha anotohaya dhongo yekuti aende kuchikoro kwaanoshanda sei kuti aende nemotokari woyo ndakakwira dhongo
makadiko makadiko vakuru muchirongwa chestudio 7 aiwa ndimuteereri mukuru chaiyi nokumbirawo nyaya dzinoitika mazuva ese handizivi tingabatana sei
makadiko pastudio 7 kutaurawo tarisaiwoyo wezvikwata wasivatatoyo anoripwai pamberi navo munangako anotaura zvekuti hanzi vari kuvaka nyika kwekusouth africa uyu ari kutsvagei mumiriri weZANU PF ari kusouth africa here kana kuti ndiambasada ari kuhoreswa nenyika here munhu zvaari kutaura kwaari ikoko kana kuti mumiriri weANC kwaari kusouth africa ari kutsvagei kana achiti pamberi nezanu ari kutsvagei ikoko ngaasati nyangadza anodoti bhoa
panani pastudio 7 apo maamuka semhuri yeZimbabwe nevashamariri vese studio 7 ndinoda kungotendawo kune vashamariri vestudio 7 naprofesa Gift Mugano kuvabata kwavanenge vachiita pamwe maprograms yavanenge vachiita ndinoda kuzvitenda izvozvo because ndo incolumnist wandakaona anotaura zvinonyatsa kundibata ende ndakagusikana naye. Saka ndinotenda ende ndafara nasi ndichimunzwa mabusena achitaura musi chipiri umo. Saka ndinotenda nekumubata kwamunge muchiita padzimwe nyaya dzakafanira dzeupfumo hwenyika. Ndatenda.
Makadiko makadiko pa studio 7 vashamarari pa studio 7 nevatiririvise makadiko. Aiwa hai tinotamba chaizvo. Pana baba vataura ivo kuti zvoni pamberi na ED ndinoti kuna babawo sorry kuserwa sorry. Ekuti mashoko enyu haana ruvako. Shanduko yamuri kutaura iri kuitika kuZimbabwe ndeipi chaiyo. Ekuti ndanzwa muchitaura kuti imi muri muSouth Africa. Muri kutsvakei muSouth Africa kana dai kuZimbabwe kuine shanduko. Chipi chamaona chagadzirwa naED chaita kuti nyika inake chadzoita kuti muti pamberi nezanupf. Dai muri mumwe magona kutsvaka panorutiswa marutiswa nekuti mashoko amunotaurayo haana ruvako. Mashoko anodzosera vanhu kumashure nekuti vanhu vari kutambura Zimbabwe inyika iri kumbotaurwa pose pose pawasvika. Nenyaya yechimiro chiri muZimbabwe, Zimbabwe haina chimiro chakanaka, ine chimiro chinonyadzisa pasi rino. Asi muri kuramba muchiti pamberi nevanhu vari kuuraya nyika. Hamuoni we here gwara remusangano wenyu kuti haina kumira zvakanaka. Madii kuvhurwa maziso maona chakanaka, marege yakuramba muchipopoma. Tikazvitarisa kuti nemakore amina une makore mashoma shoma zvisingamboite kuti musvike pakutaura mashoko kuti pamberi nezanupf. Dai machinja mufungiro baba nguva ichipo nguva isati yapera. Ndatenda.
Mangwanana akanaka Studio 7. Ndinoitwa Sten Temba Moyo. Zvipekenyura pano paSouth Africa. Ya ndinotsigira kuti vanhu vanofanira wanazoona unanzotarira kuti papati iripo iyi inenge pati ZANU-PF. Vanhu vasabvumidzwa kuvhotera ZANU-PF uchiona huri uri kuinzwa naHamison Mnangagwa. Izvozvo tinoshungurudzika zvikuru kuti vana weZimbabwe tinoshuvirwa vabudiriro, tinoshuvirawo kuti tive tichigare zvakanaka, tinoshuvirawo kuti tivakewo dzimba dzedu kunyika kwedu kwetinobva, tisiyane nezvekushungurudzwa kunyika dzevamwe. Asi vanhu vanoti pamberi nezanupf, zanupf iri kuitisa huori. Tarisa izvozvo varairidzi vedu havasi kuenda kumabasa nekubudikidza kekushaya mari dzemubhadhara. Saka zvino izvozvo zvose zvinotaridzwa, zvinofanira kuti zvive zvakanatsiriswa kuti Zimbabwe idzoke pechekare, nekuti Zimbabwe yaiva iri nyika yava ichishamisa kune dzimwe nyika. Asi izvezvi tava kutanga kuti pese paunofamba ukati unobva Zimbabwe, wava kutanga kuti ndiyo nyika youhuri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Bezo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pari zvino ichambotambira mari yakapiwa vashandi vehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi. Asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesuzwa kare manirua nasi apo tichukupaya zedzime na uu. Ini, jini chanono kawande, jiri Washington DC nichiti moswela uzakanaka.